zviri kuratidza kuti pane dambudziko rakakura rekukanganiswa kwemvura madhamu edu nekuda kwepollution. Handizivi kuti iri kubva kupi pollution iyoyo muarea dzakafa mvura, asi zviri kuratidza kuti seZimbabwe tatova nedambudziko guru rekuti mawater bodies edu haasiri kuchengetedzwa zvakanaka. Zvinokwanisa kunge iri mining kana chii zviri kukonzeresa kuti poison yakaita sana cyanide kana mercury, zvimwe zvinhu zvinokwanisa futi kukanganisa mawater bodies zvouraya aquatic life zvedu.
Tichitarisa nyaya dzekuchera zvinhu zvakaita segoridhe nezvimwe, ndivanani chaizvo vari kushandisa mishonga inogona kunge ichikuvadza mhuka i?
Pane vemuno atinoti makorokoza aya vanongochera vachimhanya vachienda, havasi pasi pemutemo zvavanoita. Vazhinji vacho vanoshandisa mercury. Tochiuya kumachina, asi kana tiri kumachina tinofanira kuziva zvekare kuti vari kushanda nehama dzedu zvikurusei vakuru vakuru vanenge vari muhurumende, ndo vanenge vari matingati masilent partners, vana muzvina bhizimusi vasingazikani mazita avo. MaChina havaremekedze mutemo, havaremekedze environment, havaremekedze vagari venharaunda, havana chavanoremekedza munyika muno. Chavo kutora mineral yavari kutsvaka kuenda kwavanoenda.
Ko veema havasi kukwanisa here kugadzirisa dambudziko iri?
Veema vakutadzawo kuita basa ravo nekuti mining muZimbabwe ibhizinesi raani vakuru vakuru vezvematongerwo enyika, vakuru vakuru vesecurity sector vanenge vari imomo. Saka vanofanira kunge vachimisa zvinhu zvakadaro vanongoudzwa kunzi dzokera kumashure apa panapa pane shumbambaira panopi.